inini maone rangu ndinoona kuti dare redzimhosva raita atinoti pachirungu ya confirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political development kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raaraa kupara papakufa waTsvangirai vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nechi nebato rake vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again vakaenda kusarudzo dzemutungamiriri wenyika kwavanotonga vakahwina vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa but zvisingakakavadzano nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates izvo razaizvo vachamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda zvadaro wana mai kupe waifanira kunga vakatsiwa Tsvangirai dai zveconstitutions vakatevedzwa vanga vatoitawo congress yavo vakakontestawo maelections ivavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatori pachirungu yacurious tikatarisa kuti MDC congress yaakuda kutoitwa manje manje pakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time
vamudzengi ngatitange nenyaya yekutorwa kwemasimba navachamisa mukati pakatyorwa bumbiro remutemo webato hera kana kusarudzwa kwavakaitwa navatsvangirai
dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi maconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka panyaya iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kugira zvakaitwa amwe anogona kuyashipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti vehaikoti ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMDC
vasaungeme munoona sei nyaya yemabumbiro aya
ya ndinowira navamudzengi kuti ndinoona MDC sebato raiwa richida kuva an alternative to ZANU-PF risina kutabata zvakanaka kuti panoitwa mabumbiro akawanda wanda ende mabumbiro acho haazonyatsi kutsikiswa kuti anziri ndo bumbiro riri kushanda asi ini ndinoona sekoti yashandisa bumbiro raaripo nguva iyoyo izvi zvinozotiwo kana ivo vanavachamisa nevamwe kana vachida kuzoapira vanobudisa bumbiro ravanoti ndo raaripo raari right iroro but izvozvo zvatoratidza kuti MDC yacho mabatiro yakaita nyaya yemabumbiro haasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the movement for democratic change democracy inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo kana mbusorina bumbiro racho remutemo the basis is ine democracy yejapan
vamudzengi mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa iri
kubato remdc zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused zvonge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matanho kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzokuidzodzi zvokutoti zvaturwa nehighcourt izvi ndo zvazvichitombotaurwawo nana vamudzuri ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kudazvo hatingaiti congress izvozvi congress yedu tofanira kuita muna October vachitoti ivo chatatichifanira kuita icongress inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai saka muchaona kuti zvinogona kuvunza futi kupokana mukati meMDC
vasaungwe munoona sei remangwana rebato iri
pachawana kukakatanwa saka maonero angu achaitwa apa unless ivo vachamisa vakakwanisa kuita rise above vamwe vese vakwanisa kuda kubatanidza bato rao pachaende kupokana uye zvino kuti vamwe vachaenda vachiti sitinowirirana nezvabuda mumatare edzimhosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana tichiteerana achamisa saa pachava nekupatsurana again yatinoti breaking away yemdc zvakare nenyaya yejudgment yabudai
vamudzengi taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu
mukataura nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nokunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka kana kuri kuti istrategy yashandiswa nezanupf strategy yacho yatinonokei nokuti vachamisa musangano vatoubata sezvambotaura vasaungweme vachamisa kana kava vezanu vakada kuramba vachida kuudza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita vari kuzviramba havo kuburikidza nevakamu asi toona kuti vane ruoko imomo hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president saka breakaway handioni ichizoitika iri breakaway chaiyo chaiyo inenge iri yomuboardroom kana kuti yomubepa vanenge vachinzi vabreakaway vacho havana chavanoenda nacho.